I'm not aware from what you are saying, because the notifications for meetings are not submitted to Polygenia headquarters. They are submitted to the regulating authorities or officer commanding district. So in the officer commanding district, they don't have a prerogative of advising us.
And pane Zimbabwe Congress of Trade Unions zvekare vari kutaura zvimwe chete izvozvo zvokuti munovarambidza kuita misangano kunyange zvavo vasingasungirwi kukukumbirai kuti vaite misangano.
Yes, sekutaura kwandaita, isusu kupolice headquarters hatizive zvinoitwa kumadistrict. Kunze kwokunge tatotaurirwa nevekumadistrict kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika. Kana kuti nini vatori venhau sezvamaita ipapa kuti matotiudzawo neizvi izvi takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika. But kuti isusu tine mashoko atanga tichiziva tinganyepe ipapo.